Mutongi wedare rechiredzi, amai Geraldine Mutsoto, vati havangagoni kupa bere mukana wekuti agare kumba kwake akamirira kudzoserwa kuAmerica, sezvo aine nhoroondo yekutiza sezvo akaita kuAmerica mushure mekusungwa. Amai Mutsoto vati, bere vakatarisana nemhosva huru uye dare harigoni kumubvisa muusungwa sezvo vasiri kuziva urongwa hurumende kuti ichamusvitsa riini mumaoko ehurumende yeAmerica. Vati bere, anogona kutizira kunyika dzakaita seChina, Italy, Mexico, kunova kunozonetsa kuvabata. Gweta rabere, vachazvudzi vati vachakwidza nyaya yekudare repamusoro. Studio 7 yarambidzwa nehama neshamwari dzabere dzanga dziri padare nhasi kutaura negweta rabere. Hama idzi dzamboda kurova vatori venhau vanga vachida kutora mifananidzo yabere uyo anga aine cheni mumaoko nemumakumbo. Baba vemusungwa ndivo vanga vachinyanya kupengera vatori venhau vachida kuvarova. Vatori venhau vazobva padare apa vachiita zvekutandaniswa nemhuri yekwabere. Bere nevamwe vake vanonzi vaibira vanhu mari dzemitero dzinofanira kudzoswa kuhurumende kuvanhu ava. Bere anonzi akaita izvo apa aigara kudunhu reOhio kubva muna 2007 kusvika muna 2012. Vachuchusi vemuAmerica vanoti mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora yakabiwa nebere nevamwe vake vanoti vaJulius Marimbire nakudzaishe Marimbire avo vanonzi vakatizawo kuAmerica uye vachifungidzirwa kuti vari mumasvingo. America ine chibvumirano neZimbabwe chokubatsirana kuti vanopara mhosva munyika mbiri idzi vatongwe munyika dzavakaparira mhosva. Ndakamirira Studio 7 muchiredzi, ndini Gandri Maramba.